Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvhu 13/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ZANU-PF iri kurambidza misangano yaro kuburikidza nemapurisa. Asi ZANU-PF inoti mashoko ari kutaurwa nebato rinopikisa aya ndeemugotsi matsuro sezvo isiri iyo inoudzira mapurisa mashandiro avo. Mumwe murume anogara kwaMutare ari nhengo yeZANU-PF Malcolm Masarira anosungwa achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi yemunyika nekunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti bato riri kutonga reZANU-PF riri kuramba richirambidza misangano yaro izvo zvarinoti zviri kutyora kodzero yarinopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Kunyunyuta kweCCC uku kunotevera kunyimwa mvumo kwakaitwa bato rinopikisa iri nemapurisa kuita musangano waro wanga uchifanirwa kuitwa nhasi panzvimbo yemabhizimusi yekondo kuChipinge mapurisa achiti bato iri harina kuzadzisa zvinodiwa nemutemo wemopa. Chimwe chikonzero chataurwa nemapurisa ndechekuti pedyo nepanga pachida kuitirwa musangano neCCC pane rimwe bato risina kudomwa nezita ranga richiitawo musangano waro paMasipingura Primary School panove pedyo nemapurisa achiti achira kuti nhengo dzeCCC dzaizokonzeresa mhirizhonga sezvo dzakamboita kuMiddle Sabi. Asi CCC iri kuenderera mberi nemumwe musangano wayo kumasvingo mangwana uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutarisirwa kutaura. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe zvavari kunyunyuta nazvo.
Taipana kuti tiite musangano wedu kuChipinge tichipembera mavhota takawana pabyelection asi mapurisa akatipa mareasons ari kumopa kuti hatigoni kuenda mberi nemusangano asi takaita application for the same program kumasvingo ndobva tikuenda ikoko mangwana tichinopembera nyaya yekuti takavhoterwa nekutenda vanhu nekupara hwaro kuti tichapamba sei in terms of our local program ikoko kumasvingo saka mangwana vachamisa vanenge vachiadresa kumasvingo
Zvikonzero zvipi zvamakanyimirwa mvumo yekuita musangano kuChipinge mobvumizwa kuita kumasvingo?
Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF inotya kuti vashamisa vawandise vachikampena kumareseva. Chikonzero chikuru ndechekuti ZANU-PF ine kuziva kuti CPC yatekeshera nyika yese saka havasi kuda kuti tinyanyofamba especially kumareseva. Sezvo takatarisira nemutarudzo saka ndoo nyaya tiri kuona the abuse of the police nethe abuse of the courts munyika kuti vaite bani CPC ndosaka takaenda kumatare kuti iite redress our displeasure nekuti isusu waelected political party ine kodzero rekusangana nekuita misangano yedu kwese kwatine mvumo yekuti iite musangano.
Saka iko kumasvingo makapiwa mvumo here yekuenderera mberi nemusangano?
Kumasvingo takapiwa mvumo.
Sei muri kuti zvine chekuita neZANU-PF imi makanyimwa mvumo nemapurisa?
Ndiri pazekerere kuti ZANU-PF ndo inenge yakaita resolution yekuti CPC haifani kubvumidzwa kuti ikampeni nekuti ndo bhegi yaemapati ese anenge akunobuda saka tinoziva takazotarisira isu segavhumendi iri kuuya tinoziva kuti ndozvinoita eni hurumende inenge yakubva ndomaitiro avo.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunare muHarare nestudio 7. Tabatawo mushandi mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa Mugwadi kuti tinzwewo kuti vanoti kudei nekunzi ndo vari kurambidza misangano yeCCC.
Chokutanga handisi mutauriri wamapurisa, saka handingade kupindira mazviri kuti chakasaka vanyimwe mvumo yekuita musangano kuti pinge ndechei. Asizve ndichiongorora ndinoona kuti mangwana bato irori roti CCC rine musangano wakafanana newanga wachida kuita kuchipinge wavachaita kumasvingo. Mapurisa iwaya avari kuti anoshanda nehurumende yeZANPF kuvanyima mvumo yekuita musangano, asiwo here mamwe chete avapa mvumo yekuita musangano kumasvingo. Saka kana vachiti pazvinenge ngoma painenge yarira ichiti pangu pangu, vanenge vachifara kwazvo vapiwa mvumo. Pavanenge vanyimwa mvumo voti ZANPF yavanyima mvumo. Pavapiwa mvumo voti mapurisa atipa mvumo. Ndi zvinoreve izvozvo, hamuone here kuti zvinoreva kuti pakati pavo pane umwe uri kugarira pfungwa?
Imiwo veZANPF munonzi pamunoita misangano yenyu hamusi kumirira kupiwa mvumo nemapurisa, muri kungoenderera mberi nekuita misangano. Ichokwadi here ichi? Uye kana chiri chokwadi, chii chinokupai masimba akadaro?
Hongusve masimba tagara tinawo, takapiwa nevanhu sehurumende sebato riri kutonga. Asi masimba iwayo tinomashandisa nenzira kwayo, hatimashandisi kumbunyikidza mamwe mapato sezvavanoreva. Asi chandingangoda zvacho kuti vanhu vazive ndechekuti musangano weZANPF unoteerera kwazvo zvinenge zvataurwa nebazi remapurisa vanofambisa basa rezvomutemo, kuti kana tichinge taisa chikumbiro chedu kumapurisa kutoda kuita musangano, tinoteedzera zvavanenge vataura. Vakati chimbomirai kana kuti kwete, nhasi hamukwanisi kuita musangano, zvichida pangwe kuda nokuda kwokuti kune rimwe bato riri kuita musangano kunzvimbo iyoyo kana kuti nemazuva iwayo, hatiindi kumapepanhau tichiridzira mhere yenhema kuti tarambidzwa kuita musangano. Yakawanda misangano yedu inomiswa nemapurisa vachiti aiwa chimbomirai apa paita dambudziko rakati, hamungakwanisi kuita musangano. Tinongoteedzera takanyarara, kondo zvinoita ka kuvanhu vari munyika yavo. Kwete zvokuti kana tichinge tanzi namapurisa ehurumende yedu chimbomirai kuita pamusaiti, tomhanya kumapepanhau kwakumhanya kumaembasi, kuti tinopenga here? Nyika inotongwa neveni vayo.
Mushandi mukuru muboka rezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare nestudio 7. Vanhu vemukinya nepasi rose vachakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo yekutsvaga mutungamiri mutsva wenyika iyi. Apo nhasi kwasvika zuva rechishanu, komisheni inoona nezvesarudzo muKenya yeIndependence Electoral and Boundaries Commission isati yazivisa kuti ndiana akunda. Makwikwi makuru ari pakati pevanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaWilliam Ruto navaRaila Odinga, avo vave nemakore vachikwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika asi vachikundikana. Komisheni iri kutungamira sarudzo iri kurambidza vatori venhau nemakambani avo kuti vadome ari kukunda musarudzo idzi. Komisheni iyi ine mazuva manomwe ekuzivisa zvabuda musarudzo aya anokwana nemusi wemuvhuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu.
Sekutanga tanga tane chivimbo chekuti tinogona kudzidzawo kubva kunyika yeKenya seZimbabwe pakufambiswa kwemaresults, kutanga tichitarisa mazuva ekutanga emabudiranga achiita maresults iwayo. Asi ndofunga nesuwo tamiriwo nezvigunwewo zvekare, nekuti kana pasina chatichataurwa tiri pamutemo, zvimwe zvese zvatiri kuona handizvo zvatingabvumirane nazvo, nekuti tinotarisira kuti commission ingadai yane zvaingadai yakutaura kuti sarudzo dzamira dzakaita sei kunyika yeKenya.
Tinoona kuti iyo komisheni inotungamira sarudzo muKenya ine mazuva manomwe ekuti inge ichizivisa zvabuda musarudzo. Vanhu vangachema here kuti yanonoka?
Isusu hedu chatingakurudzira ndechekuti ngatimirire, nekuti chinotarisirwa ndechekuti panenge pachigadzirwa mutemo vachizotara kuti tinopa mazuva mana, tinopa mazuva mashanu, tinopa mazuva matatu kuti zvabuda musarudzo zvinge zvataurwa, pane zvinenge zvatariswa zvekare. Saka nekuda kwaizvozvo chatinotikurudzira vese vari kuteerera kana vari kutarisa sarudzo izvi ndechekuti ngavape mukana kukomisheni kuti iite basa rayo nemazvo. Kana ichizenge yatadza kuita basa rona nemazvo, kunenge kwava kuzotarisa kuti aiwa mazuva anga akatarwa manga muinawo, asi hamuna kukwanisa kudhirivhara zvamanga makatarirwa
nebumbiro remutemo kana chemutemo wesarudzo kuti munge muchipikisana. Saka tinokurudzira vanhu kuti vange vachiteerera nekuti zviri pamutemo kuti mazuva iwayo achinge asati adarika, nekuti hatisarisi kuti mazuva aya achizodarika vachinge vasati vapa vanhu zvakabuda musarudzo idzi.
Tinoona kuti sarudzo dzemunyika panomboita dambudziko revamwe vanenge vachipomerwa mhosva dzekuburitsa zvawanikwa musarudzo nguva isati yakwana kana kuti zeki isati yazivisa. Tiri kuona vemukinya kana vemapepanhau hapana vari kutaura nezvekuti ndiana akunda. Munotii nezviitiko izvozvo?
Ndinovimba kuti kana tikatarisa pane mamwe emareform kana kuti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kuri kuitwa munyika yeZimbabwe, chimwe chachona chiri kutaurwa ndofunga chatakaona ndechekuti aiwa kana maresulti achinge aannouncwa papolling station imwe neimwe, vamwe vane kuproposa kana kuti vane kutaura kwokuti ngatingoti ese anenge angoitwa public kana kuti angoburitswa pachena ngaataurwe nezvawo nekuti atove pachena. Saka ndofunga ndo zvatiri kuona kunyika yeKenya kuti aiwa zvose zviri pachena, zvose zvave panze, ndo zviri kutaurwa nezvazvo. Chasara chete ndechekuti komisheni ikwanise kuchitaura kuti akakunda musarudzo idzi ndiani, nekuti mapolling stations mazhinji akapedza kuverenga.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muElection Resource Center vaSolomon Bobo Spunu vari parunhare kumadziwa neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekubvumidza vana vari kunyora bvunzo gore rino kuti vaite zvidzidzo nguva ino yezororo, richiti vana vakarasikirwa nenguva yekudzidza inokosha nekuda kwedenda reCOVID-19. Asi mutungamiri wesangano iri vatakawafira Zhou vanoti vanoona kuti pane dambudziko nemari dziri kubhadhariswa vana kuti vaite zvidzidzo zvavo kwemazuva 10 akatarwa nehurumende, vachiti havasi vabereki vose vachakwanisa kuwana mari idzi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hapana chakashata kuti hurumende ibvumidze vana vatinoti macandidates kuti vange vachidzidza maextra lesson. Zvino zvine unyanzvi zvikuru sei tichitarisa kuti vana vakarasikirwa nenguva yakareba nemhaka yeCOVID-19. Saka pangava pakanaka kuti vaonewo nguva yokuti vakavhe masilabus. Chanetsa chete ndechekuti maholiday lesson aya anoita for 10 days, mari dziri kudiwa zvikuru maboarding school dzakanyanyisa, nokuti the minimum vari kutoda $100. Saka mari iyoyo haiwanikwi navabereki vakawanda vomuZimbabwe. Uyezve tichibva pakupeya for 10 days idzodzo mari dzinopfuura $100, pachange pava kudiwa futi school fees ye3rd term. Saka ipapo ndopakanyanyoomera vabereki vakawanda.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yakabvumidza kuti zvikoro zvinge zvichibhadharisa mari dzechikoro, school fees inge iri mumari yemadhora ekuAmerica. Munoti
tinokahlamadzwa zvekare kuti hurumende yabvumira zvikoro kuti zvinge zvichitambira maschool fees in foreign currency, vachiti ndio kuti maschools ave nemari isingarohwi neinflation. But chiri kunetsa ndechekuti vachitambira chichemo chezvikoro saizvozvo, hurumende haisi kuda kupa varayiridzi mari yeforeign currency. Saka panenge pasina kuongororwa zvakanaka kuti varayiridzi vanotambira maRTGS vanowo vabereki havazokwanisi kuti vaendese vana vavo kuzvikoro kunochadzwa maUS dollars.
Zvii zvamunoti zvaifanira kuitwa ipapa vaShow?
Zvanga zvichida kuti tiite inonzi pachirungu balance sheet, kuti tichibvumira zvikoro kuno one hand topawo varayiridzi mari dzinotambirwawo dziri muUS dollar, ndokuti zvive muchechetero mvura yegore.
Mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Isu sebazi reprimary nesecondary education takabvumidza tinoti mavacation schools kuti vaya vanga vachida kubatirira syllabus ravo kuti vaite catch up zvavanga vasina kukwanisa kudzidza nenhaurirwa yekuti denda reCOVID rakambovadzosa kumashure. vaibvumidzwa zvavo kunge vachidzokera kuzvikoro zvavo, vakaronga nezvikoro zvavo vachiita inonzi vacation school, asi takangovapa mazuva gumi chete kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zvavo vabate silabhasi iyoyo.
Sei makangovapa mazuva gumi chete ekuita zvidzidzo zvepazororo izvi?
Takatarisawo futi kuti vana vanodawo kuti vazorore, ndosaka takangosvitsa pamazuva gumi.
Tiri kunzwawo kuti hurumende yakabvumidza zvikoro kuti zvinge zvichibhadharisa mari yechikoro iri mumadhora ekuAmerica. Mungatitsanangurira pamusoro pedanho iri?
Nyaya yemaUS dollars iyi yakaburitswa nerimwe bepanhau remuno haina kunyatsokuburitsa zvakatsetseka sematauriro atakanga tavaudza. Vabereki vanotambira mari yemuno muZimbabwe vanokwanisa kungobhadhara mari yemuno muZimbabwe nemaZimbabwe dollars. Kune vamwe vaya vanowana, vamwe vane hama dzavo dziri mhiri kwamakungwa, kana vaine mari yavanoda kubhadhara iri mari yekunze kwenyika, vanongobhadhara iri iyoyo, asi tinoshandisa yatinoti interbank rate.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi, vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Mumwe murume anogara kwaMutare ari nhengo yebato rezano PF, Malcolm Masarira, ari kupomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, achinzi akavaenzanisa nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe pamashandiro avo, achiti vaMugabe vaiziva zvavaiita. Masarira, uyo ane makore 32 ekuberekwa, anonzi akanyora mugrupu ravo renhengo dzezano PF reWhatsApp achiti vanhu vari kutambura kunze uko uye varuza chivimbo nebato riri kutonga nekuti vanoona sevakanganwikwa. Imwe nhengo yezano PF vaisawo mupfumi vanonzi ndo vakazomhangarira Masarira kumapurisa zvakazvosvitsa pakusungwa kwake. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iye basa rekudzidzisa madzimai kuti vatore mabasa epamusoro.
Zita rinoitwa Lindsay Machona maenzanisa, ndiri kuno kuCanada. Ndinoshanda as an executive director for a non-profit organization inovaka zvikoro munyika dzichiri kusimukira. Ndinoita futi basa rekutraina madzimai mumabasa ekutungamira, whether mumabusinesses, mumacompanies nemupolitics.
Muri kuona zvakamira sei takatarisa nyaya iyo yekuti madzimai vatore mabasa epamusoro, sei tisiri kuona madzimai akawanda vari mune zvematongerwo enyika?
Pane nyaya dzakati wandei dzinoita kuti madzimai vasakwanise kunopinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Hakusi kuti madzimai havadi pinda munyaya dzematongero enyika, asi kuti pane zvipingaidzo zviripo. Mukugarisana kwedu tine kutarisirwa kwevanhukadzi pasi kwakati nyanyei. Izvi zvinoita kuti masystem anenge aripo asasapote vanhukadzi kuti vapinde mune zvematongero enyika. Tichitarisa maelections apa kuitwa kuKenya, vanhukadzi vakanga vari kutorohwa kuti vasarane for maoffice ari political. Saka zvinhu zvakadaro zvinodiscourage vanhukadzi kuti vasapinde mupolitics. Mafungiro nemaitiro mukugarisana anenge achitarisira vakadzi pasi nekusazovatarisa kuti maleaders zvinoita kuti vasapinde mupolitics. Tinoona kuti magovernments chaiwo sengeko kuKenya kwatiri kutaura, tinoona kuti muna 2010 vakatoisa mutemo wekuti muKenya parliament munofanira kunge mune quota yevakadzi, maybe 50%. But even paiswa policy yakadaro hapana anozopfuurira mberi nekuti mapolicies iwayo achiitwa enact muparliament. Chido chinogona kunge chiripo, asi pakuzono zviita ndo panozoita kuti zvinenge zvarongwa zvezvo zvisazobudirira. Still zvinodzoka kuti maonero mafungiro edu pamusana pevanhu kadzi neutungamiri wavo ndizvo zvinofanira kuchinja. Tofanira kunzwisisa kuti vanhu kadzi vanogona kutungamira. And tisu tinototungamira mudzimba tine maqualities atinawo anoita kuti tive ma better leaders, tive ma good leaders.
Mungati pane dzidziso yakakwana here inoita kuti madzimai vazowana simba vachida kuti vatorewa yamabasa epamusoro?
Zviri kwese. Tinoona vanhukadzi vachikurudzirwa. Kurudziro mukutaura inenge iripo, asi mukuzoita manje. Kuti tichisa matano iwayo ekuti kurudzira kuya kwatirikuita tichikwanisa kuti zvichienderera mberi. Tinoona kuti ipapo hazvisi kuzonoitika. Tichitarisa futi nyaya yekuKenya iyoyi, tichitarisa Martha Karua as a candidate. Kuri kuti akawina, akakwanisa kuita vice president. Zvinhu zvinobatsira mamwe madzimai nevanasikana vachiri kukura, because chimwe chinotibatsira kuti tizoshingirira kuona mumwe munhu akaita sesu ari pachinzvimbo chepamusoro. Tinotanga nesuwo kuona kuti kana Martha Karua akakwanisa kuzviita, neniwo ndinokwanisa kuzviita. Chinonyanyoita kuti zvinhu zvizonyanyonetsa pakuti vanhu vasimudze maoko kuti inini ndinoda kupinda paposition iyi, kuona kuti hakuna mumwe atambozviita. Saka madzimai ese waya, tichitarisa vana Kamala Harris kuUS, vana Samia Hassan kuTanzania, vese ivava madzimai ese vari kupinda mumapositions ari kudhuze dhuze nezvigaro zvepamusorosoro. Zvinhu zviri kukurudzira mamwe madzimai nevanasikana vachiri kukura kuti vaone kuti kana naivowo vanogona kusvikawo ipapo nerimwe zuva. Dzidziso iripo, asi chiri kuda kuti chienderane nedzidziso iyoyo iaction kubva kune munhu wese, kubva kune varume, kubva kune vatungamiri vemagovernments, kubva kune vatungamiri vemakampani, vachiti zvavanenge vataura vobva vaisa action yacho, tobva taona kuti zvese zvafambirana.
Munobatsira sei madzimai vari kuda kutora mabasa epamusoro?
Chandinobatsira nacho kazhinji inyaya dzeleadership, kutungamira, kuti munhukadzi anogona kutungamira. Asi usati waenda kunotungamira vamwe, tinotanga taona kuti iwewe semunhu unozvitungamirawo sei. Kunofanira kutanga kuzvinzwisisa iwewe semunhu kuti zvii zviri pauri zvaunokwanisa kuramba uchizvikurudzira nazvo kuti uite leader akanaka. Kuti tinogona kunge tine maskills atinenge tisina, tinogona kunge tine kumwe kuita kwatinako kunoita kuti even tichida kuti titungamire, vamwe vanhu havationi semunhu anogona kutungamira nekuda kwezvimwe zvinhu zvinenge zvichida kuti zvigadziriswe. Semadiamonds, ekuti kuti rizobuda radiamond rinoda kuti riende through process yekuiswa heat kusvika rizosvika pakunzira radiamond. Saka ndinonyanyofokasa nekuti iwewe ndiwe ani ane kodzero yekuti vamwe vanhu vazotarisa vachiti uyu mudzimai akakodzera kuti atungamire.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, iyo zvino tokupai chirongwa Our Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuru naIshe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin pamusoro pemashoko ekuti mamwe madzishe mudunhu reMashonaland Central ari kukurudzira mhizhonga yezvematongerwo enyika kunhengo dzemapato anopikisa zvikuru bato reCCC.
Tinotenda vateereri vajonga kutaura chokwadi ndechekuti isu semadzimambo tinondozerwawo mafuta enguruve yatinenge tisina kudya. Yaye mhuri dzonga muri kutaura hungu inodzika sekutaura kwamuri kuita, asi kumatunhu kwandini kwandinotungamira handisani ndambonzani zvazvo, nekuti chatinondokosheka ndechekuti vanhu vaite zvinhu zvavo kunyanyisa matongerwo enyika vachiumba runyararo. Vane runyararo nokuti ndorwatinongokurudzira. Ipa handisani ndambonzani nyaya yemhuri dzonga. Ndiri kutaura nezvedunhu rangu nekuti ndakangosimbawo kunyaya yekuti vanhu vaise nyaya dzezvematongerwo enyika kana mumachechi kana pai vane runyararo ndozvatinongokurudzira vajonga kandemiri. Zvematongerwo enyika zvinotinetei nekuti tinondozogoma mafuta enguruve yatinenge tisina kudya.
Tichitarisawo kwacho kunenge kuchinzi ndo kuri kuitika nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika, tinonzwa kumwe kuchinzi vebato rinopikisa reCCC vari kunzi va pise nhumbi dzavo nekumanikidzwa kuenda misangano yavanenge vasingadi. Mimwe misangano inenge ichiitwa iyoyi, imisa Ishe munozviziva here kana kuti vanhu vanongoita pasapo?
Kupfuura zvisipo vajonga, nekuti munhu kwangu handisati ndazvinzwa. Ndotongonzwawo neni nekuti pazhinji nyaya dzematongerwo enyika idzi kutia kuti midi ya ino tora ni pasilipo kasa kana patora po ni pasilipo kutia rakanda mbo ita kuyo jose ita kwa kundi pami wangu wa riku zikuti gila pambuko mwe zikirijo nchisu mbire we mke mwenye ka constitution in Zimbabwe hili very clear wa jenga kutu nchisu kimundu wa wadi wakamira wa mbezi atina kwa tinorewe kiera saka tinungu tura huko cha wakanda ya mbumide wakanda ya zino kumira asi tinungu tibema arumbe ukama tinungu ukama mashoko ni mazi kutu wani wakonyo jepane zese za wanunga wa jita wa jenga
ko munyayawo dzakaita sedze chitendero nekuti imomo mune itwa zvakare zvinhu zvinoda kunangana nezvimatongerwo enyika zvekuti vanhu vanopesera vakuti munhu akapinda kereke yakati onza ari kudivira kati mune mabatira amunoita here makereke mudunhu menyu
Uhundu, makereka anu wika zo, unwari mungu mangu, ndio gara pasina awo, chaurirana, tewa sura, changu izi robuti ura chepe kete wano, itai niki gara mtizi agoti, uchimu unika ino chepe kwa kabai, uchili wano, wano kita zao, aki dono kupasa nunga, kita zedu, makuro kwa weche mwati shonde kina wakuri zira kuki kama naku na mata wala na mato mwuri nyararo lafunga pata mire wani asini chuzio kuti muna ane kwa zire zake kinyange mtu na mata yato kwa muna ane kwa zire zake wa jenga kane mbili aninda zire kwa zire zake kuki iripa nguru ere iripa ndo ere iripa chi izosinu zire zide zake
kunewa riku ita onya ya ze miri shonga izo zikana kuti madzishe aruku vumiza onya ya ze miri shonga matu nwao jiu zamunga wa uza o ishene mbili
uru jiro kuti uwe ya chure wana wawo kula mende wakuto mbili chonga asi mbunze uwe kune manga kumambo ya rupicha kukuta ura kwa maita ina mkuru edu president chief kancho wano zimambo charumbira mbaira ndo wanga kwa nito kutu watauri nama zimambo uwayo kana pani chile chokwa liki nende sabuda mochurwa kana kutipone kwa kutipanga itiko sewe wa jomba wande mbili
kuhuya o nyaya imwe ishe nembire yekuti kune wamwe vanopomerwa nyaya dzekunzi vanozvidza vakuru vematunhu kana vatungamiri vematunhu vanga vamadzishe masabhuku zvichibva zvaiswa kune zvematongerwo enyika zvii zvamungataurawo imi
aizvozvo ndozvatinge tindokurudzira kuti aiwa mambo wakatisiya nezvematongerwo enyika pabumbiro redu romutemo wenyika zviri pachena kuti mambo anokudya tinenge tichingade kutiwa zvinhu zvakadaro zviisite zvii zvekuti mambo anozviitwa nekuti anobhadza chiremera chake asi kana panenge zvinenge zvaitika zvakadaro inzwi ramambo rinotsuura tine mastructa dzedu yatinogona kugadzirisa vajonga vanemiri kuti totsuura takaita sei kuti umambo hurege kureruka umambo ugare hunosimba hunege kupepeteta semamera tinongoda ndechekuti mambo agare ane chiremera chake chinoita kuti adzindi mambo kurudziro yamwe ndeyekuti samambo nembiro yekumacentral ndongokurudzira vanhu kuti aiwa pane zvose zvatinoita ngatiitei murunyararo netsika dzedu tsika dzedu ndodzinoita kuti tiimbe unhu hwedu nevanhu vemuzimbabwe hatigare nerunyararo runyararo runyararo ndochiendai nekuteerera kwamaita vatenda vajonga
Manga makateerera kuna Ishe Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kumashanaland central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Ezvino zvabuda mumitambo yeCast Olaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Cranbourne Bullets 1 ngezi Platinum 0. Chicken Inn 1, Harare City 0, Herentals 1, Islanders 1, Platinum FC 1, Black Rhinos 1. Mumitambo ye English Premier League yanga yatambwa kusvika pataenda pamhepo, Arsenal 4, Leicester 2, Manchester City 4, Bournemouth 0, Southampton 2, Leeds 2, Aston Villa 2, Everton 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti ZANU-PF iri kurambidza misangano yaro kuburikidza nemapurisa, asi ZANU-PF ichiti mashoko ari kutaurwa nebato rinopikisa iri ndeyemugodzi matsuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Ntungamiri Nkomo.